Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 11/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma dare ravo remakurukota asi vachitowedzera uwandu hwavo. Mameya matsva osarudzwa muHarare, Bulawayo nemamwe maguta. America yorangarira vanhu vanodarika zvuru zvitatu vakafa payakarwiswa nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda musi wa 11/2001. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makanzura eguta reHarare asarudza zvine mutsindo nhasi vaIan Makone kuva meya, ukuwo muzvare kudzai kadzombe vakaitwa mutevedzeri wavo muguta guru renyika iri. Vaviri ava inhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC. Jeffrey Moyo anotipanyaya inotevera.
Vachitaura mushure mesarudzo dzaitwa, vaMakone vavimbisa kurisa uori zvakasimba.
Tiri kuti isusu anenge aita zvake zvakaita saizvizvi hapana tsitsi. Unenge uri kunze uko basa richishanda nekuti hazvitibetsere niki. Asi tadaro kudai izvi, kune vamwewo zvakare palast council yatanga tiina iyoyo vakanga vakavharirwa kunze uko for 2.5 years taanavo iyezvinezvi.
Muzvare kadzombe vatiwo vachashandisa mutemo pakupedza denda rehuori mukanzuro yeguta reHarare.
2018 before my elections we tisatita tapedza term yedu muna August before my elections apa takasiya tagadzirisa ma policies anoita kuti abate vanhu vanonga vachiita corruption. Takaita se council inonzi anti corruption policy inobata ma councillors yobata futi vashandi veguta. So izvozvo ndo zvichagadzisa nyaya yehori. Mukaona 42 years after independence mudzimai achitanga ku break a record muna 2023 zvinoratidza kuti madzimai tanga takasarira kumashure.
Asi kanzura weZANU-PF muward 12 inobata Harare South vaSimon Manzanga vati chavanongovimba nacho muono wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pakuvandudza maguta enyika ino.
Tarisiro yedu isusu ndeyekuti tinongofamba nevision ya 2030 iri kutaurwa nemukuru wenyika nokuti gavi rakabva kumasvuuriro. Zviri kutaurwa nemukuru wenyika vision yake yekuti development, development, development. Guta redu ngarichene. Kanzo ngaiite basa rayo rokuti vanhu vasashayiwa mvura, mararasa wani kwari pese pese.
Mukuru wezvirongwa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanobvumirana nematano avaMakone namuzvare kadzombe pakurwisa uori.
Uyezve uori tingati ndechimwe chinhu chaita kuti maservices ave anodhura kuvagari. Zvichikonzero chekuti ungacherechedza kuvharwa kunoitwa mvura nevashandi veguta reHarare kazhinji kazhinji vanenge vachivhara vachida kumonya vagari ruoko kuti vanhu vave vanoburitsa mari dzefufuro kana kuti dzeuori. Saka itarisiro yedu yekuti zvinhu izvozvo zvisave zvinoitika sekudaro.
Mukuru musangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vati uori hunofanira kurwisa zvichitanga nemakanzura acho.
Uori hwacho hunofanirwa kutarisa vakatarisawo makanzelers nemaofficials uye kuti vashandi vekanzuro vanofanirwa kunge vachisimbirira kugadzirisa nyaya yebilling system. Nekuti mubilling system ndomuri kuita uori.
muongoro wezvematonge rwenyika uye ari chipanga mazano musangano reInternational Media Support vaRashid Mukundu vanoti vanotarisira kuti vanhu vasarudzwa ava vachamutsa guta reHarare ravati ranga raparara.
Zvataurwa nayo vasarudzwa kuvemeya weguta reHarare vaIan Makone nemutevedzeri wavo Mzvare Kadzombe kuti varoda kurwisa huori muguta reHarare. Chinhu chakanaka, guta reHarare raparara rakuita kunge rakamborwiwa hondo kana kuti rakambopiswa marara. Vanhu vanongovakira pese pese vachitenderwa nekanzuro, vanhu vanobhadharwa mari dzakawanda nekanzuro kuti vaite basa, hapana chavanoita.
VaMakone vatora basa ranga richiitwa navaJacob Mafume veTriple C vaigara vakanisana negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo avo vaipomerwa mhosva yekupindira mukutongwa kwedhorobha. VaMafume vakasarudzwa kuva kanzura weward 19 asi havana kukwikwidza musarudzo yameya weguta reHarare Rwendo Runo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Vakambove gurukota redzidzo yepasi vaDavid Coulthard vagadzwa kuva meya weguta reBulawayo nhasi, vachikurudzira hurumende kuti isavhiringidze mashanduro emakanzuru vachitsidza kurwisa nyaya dzeuori. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mushure mekunge vadomwa sameya, vaColter vatanga nekumbira vanhu kuti vambonyarara kwekanguva semucherechedzo wekurangarira vakambove meya weguta reBulawayo vaJoshua Malinga vakashaya pakupera kwesvondo. VaColter vati vaive neushamwari navaMalinga zvisinei nekuti vaive vemapato akasiyana ezvematongerwo enyika. Vakatiwo vaMalinga vakashanda zvakanaka mubasa ravo sameya. Vati pane nhoroondo iri pachena yekuti hurumende yakabvisa masimba kumameya uyewo inopindira nenzira inovhiringidza kushanda kwemakanzuru mukuita mabasa anotarisirwa kuita nevagari. Vakati kurudziro yavo ndeyekuti hurumende isaita izvi.
My appeal is to the government of the day that they don't put obstacles in our path, that they allow those of us acting in good faith.
Ndiri kuda kukurudzira hurumende kuti isaise zvigutsa zvinovhiringidza mubasa redu semakanzura, kuti varegerere isu tine chido chekuita mabasa anosimudzira guta rino. Tichaita nepatinogona napo, zvichabatsira vagari vose. Ndinovimba kuti kurudziro yangu iyi ichakoshesa.
VaColter vatenda mutungamiri webato reTriple C vaNelson Chamisa nekuvakumbira kuti vaite meya, vakati zvisinei nekuti bato ravo harizi kutambira zvakabuda musarudzo. Ivo nevamwe vavo vachashanda napose pavanogona kuita zvose zvinosimudzira guta reBulawayo, vachishanda nevanhu vose kusanganisira vagari vemabhizimisi, masangano anoshanda akazvimirira pamwe nevemachechi. Vatiwo kanzuro yavo ine zvinhu zvaichanyanya kukoshesa pakutanga kushanda kwayo, kutsanganisira kushambidzika kweguta, kuita kuti guta riwane mvura yakakwana, zvikuru kuchitariswa kushanduka kwemamiriro ekunze. Vakatiwo vachaita zvose zvavanogona kurwisa uhori.
What I want to undertake today as mayor is that I will adopt a zero tolerance attitude towards corruption.
Zvandinoda kusidza nhasi ndezvekuti sameya ndichange ndisingadi zvachose kunzwa nezvouori. Izvi ndiri kuzvitaura ndakanangana nemakanzura kunyanya. Hatisi kuzotambira zvouori, hatizovanzi kana zvikaitwa.
VaDonaldson Mauto ndivo vasarudzwa kuve mutevedzeri wavaColter, uye vaviri ava vasarudzwa pasina vamwe vanopikisa. Sachigaro weBulawayo Progressive Residents and Ratepayers Association vaAmbrose Sibindi vati vanotarisira kuti kanzuru itsva iyi ichashanda zvakasimba kudzorera guta reBulawayo pamberi yaro yekuve guta rine utsanana.
Amakanzura zangenayo avakutinisidavaigotini vavobondokwamhanya nxakuti contract leyana yehlile kuqhubeka thina siti avaimise vafake inyi yokukate kuleyo.
Tinotarisira kuti makanzuro apinda aya agadzirise nyaya yekupedzwa kuvakwa kwaegotini mall, kana kuri kuti vakapiwa kondirakiti yekuti vavake nzvimbo iyi vari kukundikana. Isu tinoti ngavamise vatsvage vamwe vanovaka. Ndizvo zvatinoona zvakanaka. Tine nyaya yemigwagwa yakafa, uye tinotarisira kuti migwagwa iyi igadziswe nekukasika. Tinoona zvevanotengesa vari kungotengesa pose pose nevamwe vanenge vasingabhadhari mitero kukanzuru. Dai zvose izvi zvagadziriswa nekukasika.
Mumwe mugari vari vamutsigiro webato reTCCC muzvare Tendai Machona vati vafara nekugadzwa kwavakolta Tsameya vachiti vane nhoroondo yekushanda zvakanaka sezvavakaratidza pavakambove gurukota rezvedzidzo yepasi.
Senator Dave Coulthard vakaseva zvakanyanyisa kunaka vari Minister of Education ene takatarisira kuti vachazvipama zvekare muguta rino reBulawayo. Takatarisira kuti Bulawayo idzokere pakuva guta rakanyanyisa kushambudzika muno muZimbabwe. Takatarisira kuti mvura isavharwe mudzimba, tiwane mvura nenzira yakakwanirana.
Pane vamwe vanhu vanonzi vagara havo vachiratidzira nenyaya dzekuda kukurudzira nyaya dzekusarudzana nemarudzi vanga vachiratidzira panze peBulawayo City Hall vachiti havana kufara nevanhu vakasarudzwa kuti vatungamire guta. Zvichakadaro, mutauriri wemapurisa muBulawayo Inspector Bed Nico Nuve vaudza Studio 7 kuti pane vanhu vatanhatu vakasungwa zvichitevera mirishonga yakaitika nezuro kuBarberfield Stadium. Vakatiwo kune vanhu vasere vakakuvara asi vakarapwa pachipatara cheMpilo vakabva vaburitswa. Inspector Nuve vati vakasungwa ava vasati vamiswa pamberi pedare sezvo mapurisa achiri kuenderera mberi nekuferefeta nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vadoma dare ravo remakurukota, asi vadzora vakawanda vange vari mumakurukota. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vabviswa zvakare, vabviswa pakuva gurukota rinoona nezveutano zvichireva kuti vave kungoita basa ravo rekuva mutedzeri wavamunangagwa. Basa iri rapiwa Dr. Douglas Mombeshora. Vadzoswawo pamabasa avo akakosha muhurumende vanosanganisira gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika Amai Opa Muchinguri Kashiri, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shaba, gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi, uye gurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe. Muzvare Kesti Coventry vachiri gurukota rezvemitambo. Gurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuku vadzoswa zvakare kubazi iri. VaWinston Chitando avo vanga vari gurukota rezvezvicherwa vave gurukota rezvematunhu, uye vasira basa iri vaJulai Moyo avo vaitwa uye vakasiya basa iri vaJulai Moyo vaitwa gurukota rezvevashandi. VaJemu Soda vange vari gurukota rezvemhando dzemoto ndivo vave gurukota rezvezvicherwa. Amai Monica Mutsvangwa avo vanga vari gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaitwa gurukota rinoona nezvemadzimai. VaJen Fan Muswere ndivo vave gurukota rezvekuburiswa kwemashoko. Ambassador Chris Mutsvangwa vaitwa gurukota rinoona nezvevakarwa hondo yerusununguko. Makurukota asina kudzoswa anosanganisira Amai Sekai Nzenza vange vari gurukota rezvemaindustry, uye Vapo Mavhima vange vari gurukota rinoona nezvevashandi avo vaitwa chipangamazano muhofisi yemutungamiri wenyika. Mutauriri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vashora zvikuru kudomwa kwedare iri vachiti hapana zvitsva zvavanotarisira kubva kwariri, uye vanyunyutawo kuti rikugadzwa nevanhu vakahwina sarudzo vachiita zveukopokopo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vati vari kushushikana zvikuru nekuwedzerwa kwaitwa makurukota navamunangagwa. Izvi vati zvine dambudziko rekuti hurumende inenge yoshandisa mari yakawanda kuvabhadhara, iyo iri kutatarika kubhadhara zvikwereti nekuita mamwe mabasa. vanotungamira bato rinopikisa Red Democratic Party Dr. Uraya Izembe vaudzawo Studio 7 kuti nyika hakuna kwairi kuenda nevanhu vadzoswa navamunangagwa ava. Vamunangagwa vadoma hama dzavo mbiri vaDavid Kudakwashe Munangagwa vanonzi mwana wavo pamwe navatongai Munangagwa. America nasi yarangarira makore makumi maviri kubva zvayakabombwa musi wa 11 Gunyana 2001 nevanopfurikidza mwero veAl-Qaeda. Vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakafa mushure mekunge vechikwata chinopfurikidza mwero ava vapamba ndege ndokudzibonderesa pamidhuri kuNew York nemuzinda wemauto wePentagon uyo uri pedyo neguta guru reWashington DC. Imwe ndege yakadonera mudunhu rePennsylvania. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vange vari kuNew York uko vari kurangarira vakashaya ava. Mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Jill Biden negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin pamwe nemukuru wemauto Joint Chief of Staff Chairman General Mark Milley vaisa maruva ekurangarira vakafa paNational 9/11 kuPentagon Memorial pedyo neWashington DC. Mukuziya nezvenyaya iyi Taboka Ncube weStudio 7 abata vaDavid Siyampondo avo vanorwira kodzero dzevanhu uye vari nhengo yebato rinopikisa reCCC.
Zvakakanganisa zvikuru sei hukama pakati peAmerica nedzimwe nyika kunyanya-nyanya dzekuMiddle East nekuti chiitiko ichi chakaunza kufungirana uye kusavimbana uye kuonana sevanhu vane hukama hwakatoshata zvokuti pavari pese vanhu vanenge vachifunga kurwisana nokuurayana nenyaya dzeutororo. Saka chiitiko ichi chakakanganisa zvikuru sei hukama pakati peAmerica nenyika dzekuMiddle East nedzimwewo nyika dzingadaro dziine ukama kana dziine ushamwari nenyika dzeMiddle East but dzisinei nezveutororo hunenge uchiitika kubva kuMiddle East.
Tichitarisa kuti papfuura makore makumi maviri nemaviri chiitiko ichi chaitika, vanhu vachiri kufanira kuramba vachirangarira here zuva vairi uyezve vaineka kutya here?
Ya, ini ndinoona sekuti zuva iri rinofara kuramba richirangarirwa nekuti chiitiko chinoratidza kuti pane vanhu vakatisiya maringe nezvine chokuita nezvezvitendero kana kuti kusawirirana kwezvematongerwo enyika especially nyaya nyika dzekuMiddle East uye neAmerica. Saka ndiri kuona sekuti yes, hapana chakashata kuti zuva iri riite richirangarirwa nekuti kurangarira vanhu vakarasikirwa neupenyu hwavo and zvekare pamabvunza kuti vanhu vanofanira kunge vachiramba vachiri kutya here, hongu zvinotyisa nokuti chinopa kuti vanhu vatye ndechekuti hakuna chakaitwa chakaumbiridza ukama ihwohwo hwokuti hazvizofa zvakaitika zvekare. So tiri kuona kuti kakusawirirana ikako kusiyana mumafungiro ezvokuita nezvezvitendero uye nezvematongerwo enyika kuchiriko, hapana zvakaitwa zvinoratidza kuti no pakaitwa kutaurirana vanhu vakunzwanana kuti aiwa tingadaro tichisiyana pakufunga uye mukuita kwedu mune zvematongerwo enyika uye muzvitendero zvedu asi hatifarire kusvika pakuzorwisana nekuurayana.
Tichitarisa mhuri dzakarasikirwa nehama zuva iri rinorevei kwadziri?
Zvinongonza kushungurudzika mukati medzimhuri dzinenge dzashayikirwa. Hakuna chinhu chinoshungurudza sekuti hamusi kuziva kuti mudikani wenyu anenge aripi, hamusi kukwanisa kuti mupe kuvigwa kwakakwana kuya kunonzi pachirungu a decent burial nekuti munenge musiri kuziva hamusi pachokwadi kuti munhu wamuri kuviga ndiye here kana kuti haasi. Saka chiti kwecho chocho kuti nanhasi vamwe wacha vasati vatombozivikanwa kuti varere papi uye vanokwanisa kuti vavigwe navanani, zvinhu zvinoshungurudza.
VaDavid Siyamupondo vanorwira kodzero dzevanhu uye vari nhengo yebato rinopikisa RCCC muno muAmerica. Vanga vachitaura vari parunare vari kuNorth Dakota naTaboka Ncube weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe firimu rekuZambia rinotarisa matambudziko ane vane usope ratanga kuonekwa padande mutande reNetflix. Firimu iri rinonzi Can You See Us? Uye ndere chokwadi sezvo richiteera nhoroondo yava John Chitty, mumwe mukomana anozobudirira zvakanyanya munyaya dzekuimba nyangu hake aine usope. Muna 2022 akadomwawo sakomishina wemapurisa kuZambia. Mufirimu iri anenge achinzi Joseph. Mutambi ane makore 12 Thabo Kaamba ndiye anenge achinzi Joseph mufirimu iri. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un vari kutarisirwa kuenda kuRussia kunoita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin avo vakavakoka. South Korea inoti chinofungidzirwa kuti chitima chinofungidzirwa kuti chakatakura vaKim Jong-un chatosimuka munyika iyi chakananga kuRussia. Musangano uyu unofungidzirwa kuti uchaitwa mangwana. North Korea irikutyirwa kuti inogona kukonzera kusagadzikana muchitsuwa chekuKorea ichi nekudyidzana kwayo neRussia. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, vagari vemumaguta akawanda vari kushushikana zvikuru neuwandu hwembwa dziri munharaunda dzimwe dzakaraswa dzave kuruma vanhu, zvopinza vakawanda munjodzi yekutapurirwa chirwere chechimbwa mupengo kana kuti rabies. Chirwere ichi chinouraya kana munhu akanonoka kurapwa. Rubafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana mana nemumwe kana kuti 401 vakarumwa nembwa muna Chikunguru. Matunhu ane vanhu vakawanda vakarumwa anosanganisira makumi manomwe nevatanhatu 76 kumasvingo, makumi matanhatu nemumwe 61 kumanikaland, uye vamwe makumi mashanu nevapfumbamwe 59 kumidlands. Bazi iri rinoti varumwa nembwa kubva gore richitanga vanodarika zviuru kana kuti 2000 uye munhu mumwe chete akafa. Vagari vemuHarare vakawanda vataura neStudio 7 vanoti vari kushushikana zvikuru neuwandu hwembwa dziri kungoramba dzichimbeya mbeya idzi. Mumwe mugari wemuHarare mufundisi kuda kwashe Masondo vanoshanda sagadhi vanoti vanhu vakawanda havasungirire imbwa dzavo.
Kana polisi yambobatira bosi imbwa dzimwe dzakawanda muma street kunyanya maneru dzimwe dzakawanda kutanga kumusho kumapasi 6 dzimwe dzakawanda muhoni. saka elombo batira kana ispice elombo tora chi mbwa dzacho gose zvanyanya
izvi zvatsinirwawo nemukuru werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vatiwo imbwa idzi dziri kusvibisa nharaunda
imbwa idzi dziri kuti mabhini kana achinge asina kutakurwa zvekare dziri kuapfaranyura marara aya opararira mumigwagwa opararira mudzimba dzevanhu unoona paloni pakazara zvinhu zvakafa zvinenge zvaunzwa nembwa kubva kumabhini
vashumba vakurudzira sangano rinoona nezvemhuka Society for the Prevention of Cruelty to Animals SPCA kuti ritore matanho akasimba kune vari kutora mutemo nyanzvi munyaya yezveutano Dr. Life Zambezi vanoti imbwa dzinongofamba famba dzinofanirwa kutorwa neSPCA kana kutourayiwa
saka chakanyanya kukosha chatinofanira kuziva panyaya dzerabies ndechekuti iprevention prevention inotangira kumhuka dzacho kutopreventa kuti rabies isabata kumhuka then tozopreventa kuti rabies isabata kuvanhu saka pakupreventa kuti isabata kumhuka especially imbwa dziri idzi dzatinogara nadzo tinofanira kumeka kashuwa kuti ma stray dogs kana kuti imbwa dzinongofamba dzisina varidzi dzinofanira kuripotwa so dzinobatwa dzinovharirwa kana kuurayiwa
Dr. Zambezi vatsanangura nezvedenda rechimbwa mupengo
rabies chirwere chinokonzereswa neutachiona werabies virus so utachiona uhu hunotapudzirwa kubva kumhuka dzemusango nedzimwewo dzemhuka dzepamba kumhuka dzemusango kunosanganisira zviremwa-remwa tsoko marakun makava imhuka dzese idzi dzinogona kutakura virus iyoyo yerabies
mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti varidzi vembwa dzinongotenderera vanogona kusungwa
public to report kana pani vanhu vanembwa dzakadaro remember read my cases yevana yevanhu vanoriwa no vanembwa zvinoruma vanhu vanhu vachifa saka we expect vanhu vanochengeta mhuka dzepadzimba dzavo zviri zvikurimbwa kuti vatevedzere mutemo kavanhu vareporteka vanhu vakamangara yene yake nashuwa yemapurisa vanouya voona kuti mutemo waita basa ravo uyezve nekudaidza veSPCA kuti mhuka dzakadaro imbwa idzodzo dzitorwe
vaendera mberi vachiti vachataura nesangano reSPCA nemamwe mapoka anoona nezvemhuka kuti paitwe hurongwa hwekuvhima imbwa dzinongomberereka nemaraini mushandi we Society for the Prevention of Cruelty to Animals yaramba kudomwa nezita anoti vanhu vazhinji vari kutambura kuwana chikafu chokupa mhuri dzavo nokudaro imbwa dzave kungoregedzwa dzichingofamba famba izvo zvave kuparadzira chirwere chechimbwa mupengo ndakamirira Studio 7 muHarare ndine ropafadzo mapimitse
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zvaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekudoma dare idzva remakurukota ehurumende. Tichatarisawo zviri kuitwa kune maguta akasiyana-siyana akaita seBulawayo neHarare uko mameya nevateedzeri vavo vari kusarudzwawo uye vachibva vagadzwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-13860 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175-7255 pa shortwave. Sezo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma dare ravo remakurukota asi vachitowedzera uwandu hwavo. Bato rinopikisa RCCC rashora zvikuru vadomwa ava richiti hapana kwavanoendesa nyika. Mameya matsva osarudzwa muHarare, Bulawayo nemamwe maguta. America yorangarira vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakafa payakarwiswa nechikwata cheAl-Qaeda musi wa11 Gunyana 2001. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.